Zimbabwe sedzimwe nyika iri kucherechedza mazuva 16 ekukurudzira kuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu kubva mumhirizhonga yemudzimba akatarwa neUnited Nations anotanga kucherechedzwa nhasi. Vachitaura paparurwa chirongwa chekuongorora mazuva aya nedare reparliament muHarare nhasi, mukuru wedare resenate amai Mabel Chinomona vakurudzira nhengo dzeparamende, machechi pamwe nemasangano akazvimirira kuti vabatane kurwisa mhirizhonga.
To be effective parliamentarians should in fact join hands in their effort with civil society organizations, chiefs, councillors, church leaders, and heads of households in the fight against GBV.
United Nations inoti apo nyika dziri kurwisana nedenda recovid-19, mhirizhonga kuvanasikana nemadzimai iri kuwedzera uye kodzero dzavo munyaya dzezveutano hadzisi kuremekedzwa. Vachitaura pamusangano uyu, gurukota rezvemabhizimusi madiki neari pakati nepakati, Minister of Women Affairs, Community, Small and Medium Enterprise, amai Stembiso Nyoni, vati hurumende ichange ichiita urongwa hwakasiyana-siyana pamazuva aya mukuedza kurwisa dambudziko remhirizhonga mudzimba. Vachitaura neStudio 7, mukuru weJustice for Women, Muzvare Cosette Chivinda, vati vanhu vavakabatsira gore rino vanga vakawanda zvakanyanya uye mhirizhonga yakawedzera zvikuru panguva iyo nyika yakapinda mulockdown, vanhu vachikurudzirwa kugara mudzimba. Muzvare Chirinda vanotiwo nzara nekusamira zvakanaka munyaya dzezveupfumi zvakaita kuti mabopoto mudzimba awedzere.
Vanhu vanoshanda vachidya chavashanda zuva iroro, saka zvimwe zvaikonzeresa kuti vanhu vasawirirane mudzimba, zvimwe zvichitobva panzara chaiyo chaiyo yakakonzeresa kukokana mudzimba. Saka takaona gender based violence ichikura zvakanyanya munguva yecovid.
Izvi zvakatsigirwawo naMuzvare Talent Jumo, vanoshanda nekatswe Sisterhood, vatiwo kunyange hazvo vanga vasati vadorongodza uwandu hwevanhu vese vakashungurudzwa panguva yecovid-19, dambudziko remhirizhonga mudzimba rakawedzera.
Kuuya kwakaita denda recovid-19 kwakawedzera dambudziko remhirizhonga mudzimba, nekuti vazhinji vakanga vasina kugadzirira pakaitwa malockdown. Vamwe vavo vakanga vagere panzvimbo yavaigara vachitoshungurudzwa.
Amai Sungano Zvare Hwanashe vanoti nyaya yekuti vanozviitira mabasa avo vasaenda kumabasa yakakonzera matambudziko mudzimba, vachikurudzirawo kuti patsvagwe nzira dzekuti vanhu varambe vari pabasa.
Dai zvakwanisa zvainge kukwanisa kuitiwa ndezvekuti dai nyaya yekutengesa iyi yaitwa zvakanaka zvisingazowedzeri zvefuti mhirizhonga kana kuti chirwere. Ndotanga ndichitarisa pakuti pakutengesa ngapaise mutemo wokuti patinonotenga paya kumaketi kuya, uya watinotengera ngaave ane sanitaiza, ane maski yake. Inewo pandinosvika ipapo ndome ndinawo social distance ndichitengawo zvinhu zvangu zvakanaka.
Dingindira regore rino rakanangana nekukurudzira mabasa ekurwisa nyaya yekushungurudzwa kwevanhu mudzimba, kana kuti Orange the World Fund Respect Prevent Collect. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.